International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kunyana 11/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCOVID-19 uchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222.
Asi tureva kuti ana mukoti vakudzokera pakuramwa mabasa. Ana mukoti vari kuti mari iyi haisi patafura nehurumende haisi kukwana, haikwanisi kutibvisa mumatambudziko atinawo.
Vana mukoti vanoramba kutambira mari dzanga dzaiswa nehurumende patafura dzinove zvikamu makumi mana kubva muzana zvemihoro yavo. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kumhangara nyaya dzeuori vachishandisa madande mutande, icho chiri kunzi nevamwe havaone chichibatsira zvakanyanya mukurwisana neuori munyika. America inocherechedza makore 10 nemapfumbamwe yarwiswa nematororo echikwata cheAl-Qaeda achishandisa ndege ina dzakadonetswa mangwanani emusi wagunyana 11 mugore ra2001. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi mashanu ane vatatu kana kuti 7,453, asi uwandu hwevafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222 sezvo pasina munhu akafa. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 5,635. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu vakapora kubva kuchirwere ichi, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vachine chirwere ichi waderera kuenda pachiuru nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 1,596. Vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 969 ndo vakavhenekwa kana vaine chirwere ichi nezuro pachishandiswa nzira yemishina yePCR. Vanhu makumi maviri nevana vakawanikwa vaine chirwere. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million vabatwa nechirwere ichi, icho chasiya vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vafa. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 6.3 million vabatwa neCOVID-19, vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 vachifa. Zvichakadaro, vana mukoti ava vakadzokera kubasa kutanga kwesvondo rino mushure mekurangwa mabasa kwemwedzi mitatu vanonzi varamba kutambira zvanga zvaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yanga ichida kuvapa zvikamu makumi mana kubva muzana zvemihoro yavo, asi vashandi vanonzi varamba kutambira mari iyi, vachinzi vati vari kudawo zvakare kuti vapiwe imwe yemari yemihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vainwo Kidongo vanoti kuramba kutambira kwavaita mari iyi hakurevi kuti vave kudzokera mukurangwa mabasa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti hurumende yakauya nemari patafura inova 40% yemari dzinotambirwa naana mukoti kuti ndiyo increment yavai nayo endi mari ii haina kukwanisa kutambirika zvakanaka navana mukoti nokuti mari ii tikaiisa pamari irikutambirwa nana mukoti haisi kusvika patiri kutarisira panoita kuti mukoti akwanise kurarama nemhuri yake. Mari iyi haisi kukwanisa kubvisa mukoti mukapasiti koti atiri padambudziko raanga ainaro.
Saka zvaakureva here kuti vana mukoti vakudzokera futi pakurangwa mabasa?
Aiwa, hazisi kureva kuti ana mukoti vakudzokera pakurangwa mabasa. Ana mukoti vari kuti mari iyi haisi patafura nehurumende haisi kukwana. Haikwanisi kutibvisa mumatambudziko atinawo. Asi ana mukoti vakadzokera kumabasa. Ndaye chikumbiro chakaitwa naminista wehealth vanova ivo vachiwenga. Vakakumbira kuti ana mukoti tinokumbirawo kuti mudzoke kumabasa nechikugadzirisirai nyaya dzenyu dzaminadzo. Saka isu vana mukoti vacharamba vachienda kumabasa takatarisira kuti mashoko avachiwenga, mashoko aminista of health vanova ivo vice president vachaatedzera sekutaura kwavakaita vachatigadzirira mari dzedu dzinoita kuti tikwanise kushanda zvakanaka. Vachatigadzirira environment mumahospital zvakanaka zvinoita kuti vana mukoti vasatapurirwe chirwere denda reCOVID-19 nekuti izvi zvinhu zviviri izvi ndizvo zvavakapromisa ipo vakakumbira patiri kuti tinokumbirawo ini ndiri minista munyowani aunzwa kuministry of health nauya musiko kumabasa.
Saka pamaPPEs vakati chii?
PPEs vakati pasina nguva yakawanda tichange tichiona PPEs tachiita improvement panyaya yesupply yemaPPEs muzvipatara. Endi isu kuti kunana mukoti ndihongo tanzwa tichevo chaminista vanova vice president asi hatikwanisiba kuti tishande tisina PPE. Ipapo hatikwanisi kutora vana mukoti kuvaisa panjodzi yakadaro, hazvikwanisiki. Saka tinokurudzira vana mukoti vedu kuti ngavaende kumabasa, asi pavanosvika kubasa kana vasina kukwanisa kupiwa PPE yekushandisa vasawanikwa vachishanda vasina PPE.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare neStudio 7. Sangano rinorwisana nehuwo remunyika reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rakaparura chirongwa chinopa mukana veruzhinji kumhangara nyaya dzehuori vasingazivikanwe kuti ndivanaani vachishandisa dande mutande kana kuti app, asi vamwe vanoti havaone danho iri richibatsira kupedza huori munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZAC amai Lois Matandamoyo vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vamhangari havagoni kuzombozivikanwa kuti ndivanani vaunza nyaya dzehuori kusangano ravo.
Platform yekuti vane nyaya dzecorruption vanokwanisa kumhangara vachitexta paplatform iyoyo vasingazivikanwi kuti yabva papi, nekuti yakagadzirwa kuti inongobva pasame place mamesages. Saka hazvikwanisiki chero dai vakatresa vakwanisi kuona kuti iyi meseji yabva kukwati yabva kupi nekupi.
Amai Matandamoyo vanoti kunyange hazvo vanhu vanga vari kuvanyevera nyaya dzehori vanoti dambudziko ranga riri pakuti vamhangara ava vaizoshungurudzwa nevavanenge vamhangarira. Amai Matandamoyo vanoti vakasundwa kuparura chirongwa ichi nekuti vanhu vazhinji vaiudza komishini yavo kuti vanotya kushungurudzwa kana vamhangara nyaya dzeuori. Vatiwo vanotarisira kuti vanhu vakawanda vachashandisa mukana wavepo uyu.
Kuti kutoti tuye neplatform iyoyo tanga taona vakawanda vachiuya kuzoti nyaya tinadzo, asi totya kuti tidini tikutaurirei nyaya idzodzi nekuti kuti tikutaurirei zvinokwanisa kuzotidzokera nekuti vamwe vedu vakambodzingwa, vamwe vakadai. Saka tinoona kuti vanhu vane chido zvikuru chekuti uwori upere muZimbabwe. Saka vanoda chose kuuya nemareports asi vaingotya nekuda kwekushungurudzwa kwanga kuripo.
Mukuru werimwe remasangano akazvimiririra anorwisa uwori munyika, Red Transparency International Zimbabwe, amai muchaneta Mandopa, varumbidza chirongwa ichi asi vakati hazvinyanyobatsira kana pasina mitemo inochengeta vanenge vamhangara nyaya dzeuori. Amai Mundopa vati kune vanhu vane unyanzvi hwemakombiyuta zvekuti vanogona kuzoona kuti ruzivo rwabva kupi.
Application kana iri yoga hainyanyokubatsira kana iwo mawhistleblowers acho pasina mutemo kana atinoti malegal in institutional framework anozo protect mawhistleblowers acho. Panewo munogona zvehacking system zvese kana pane munhu azohaka system yaiye tozoziva kuti information yakabva kunani.
Amai Mundopa vatiwo danho rakakosha munyika pakupedza uori nderekuona kuti vese vanomhangarirwa nyaya dzeuori vanomiswa pamberi pematare votongwa pasina kutarisa kuti vabva muimba yaani.
Zimbabwe tinofanirwa kutonga nyaya dzacho dzopera tisingatarisi kuti uyu ane mari here kana kuti ari connected kuna nyingi ari kumusoro.
Studio 7 yataurawo nava Owen Liwayo vanoshanda nesangano replatform for youth development avo vati matanhatu rwanezaka anogona kusasunda veruzhinji kuti vamhangare zveuori. VaLiwayo vati vazhinji vakamhangara nyaya dzeuori asi hapana matanho akatorwa. VaLiwayo vatiwo nyaya haisi pakuti vanhu havasi kumhangara zveuori asi kuti iri kufira pakuti hapana zviri kuitwa kune avo vanenge vamhangarirwa.
Matanho iwayo handiwo angaita kuti aunze confidence mune vanhu nokuti vanhu chinounza confidence ndechekuti kune vakatombotaurwa nezvavo kuti vane uori pane chakamboitwa here.
Veruzhinji munyika vari kunyunyuta nenyaya dzeuori vachiti ndizvo zvanyanyowedzera urombo munyika sezvo vamwe vemuhurumende vari kupomerwa mhosva dzokushandisa mari dzinofanirwa kusimudzira upenyu hweveruzhinji zvisiri izvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vati pane mukana wekuti vezvematongerwo enyika vataurirane kuti zvinhu zvigadzikane munyika uye kuti masoja, mapurisa pamwe nevasori vaite basa ravo nemazvo kwete kushungurudza veruzhinji. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pakuvigwa kwenhengo yeNational Council uye vari nhengo yeparamende yekuwadzana, amai Miriam Mushai vachamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kubvuma kutaurirana navo kuti zvinhu zvinake munyika.
Hachati kana kutaurira ndinoti uya kunotionesa nenyika zvanza zvinogezana kiri ndinofimbira kumwe rimwe chete harifambi risina chimwe.
Vachamisa vatiwo mapurisa, masoja nevasori vanofanirwa kuita basa ravo nemazvo. Vati kana vakapinda mukutonga hurumende yavo ichaona kuti mapazi ehurumende aya apiwa mari dzinoita kuti vashande vasingaite uori.
Kuti vanomiririra vanhu nemutemo nenyika havafani kumiririra bato ipapo hapana kana bato rinonzi MDC kana zano. Saka ndopatinenge tiri chinja maitiro ekumanikidza kumwisa mapurisa edu poizeni yepato. Toda kuti mupurisa ave wenyika kwete wepato, ave wemutemo kwete wekuverengera tiripote. Saka ndinotenda mapurisa ari pano kuti vari kuzvinzwira nenzeve dzavo iro inzwira pamwe nesvimbo yaro vadapi.
Mumwe mutevedzeri wavachamisa vatendai biti vachidai pasina kutadza kutonga kwavamunangagwa, amai Mushai vangadai vakarapwa zvakanaka pamwe vangadai vasina kufa.
Rufu rwamai Mushai rwatirwadza nekuti vanga vari mwana mudiki ida vanomborwara. Saka munhu adzupurwa tisingazvifungire asi kurwara kwavaita mazuva mashomana neiwayaya torwadziwa nekuti datanga tine zvipatara zvizvinu if we had a proper health delivery system vangadai vasina kufa, vangadai vari vapenyu. So kufa kwavo tokuisa mumaoko aEmerson Mnangagwa.
Nhengo yeZANU PF
uye vari sachigaro wekomiti yemadzimai muparamende amai Kwaramba vabvuma kuti amai Mushai munhu aibatanidza nhengo dzemapato ose muparamende. Amai Mushai avo vakafa nemuvhuro mushure mekurwara kwenguva pfupi vasiya murume nevana vasikana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
America nhasi iri kucherechedza makore gumi nemapfumbamwe yarwiswa nematororo echikwata cheAl-Qaeda achishandisa ndege ina dzakadonedzwa mangwanani emusi waGunyana 11 mugore ra2001 munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Nekuda kwechirwere cheCOVID-19 gore rino vanhu havasi kuungana sezvavanomboita makore ose adarika. Asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo yakadonera imwe yendege idzi mudunhu rePennsylvania. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vachashanyirawo New York. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muguta reNew York zvinoti zvichiri kurangarira zvakaitika muguta iri, apo vanhu vakawanda vakaurayiwa pakaputswa zvivakwa zvemaTwin Towers zviri muguta iri. Vatamburai gwekwerere vari muNew York uye vanoti mitemo mizhinji yakashandurwa neAmerica mushure mechiitiko ichi izvo zvakaomesera vabvakure vakawanda. Ngatinzwei vachitaura muhurukuro yavaita naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Zuva raSeptember 11 izuva rinokosha sazvikuru muno muAmerica munhoroondo yezvikuru zvinoitika muAmerica. Nemusi uyu muna 2001 pane varwiri vanopfurukidza mwero veAl-Qaeda vakaputsa maTwin Towers ari muNew York vachishandisa ndege ina dzavakanga vapamba kwakudzimanikidza kuti dzinorova zvivakwa zveTwin Towers. Imwe yadzo ndege iyi ndo yakaedza kunosvika kuPentagon. Pakava nevanhu vakawanda zvikuru vakafa. 3,000 vakafa ipapo zvichisanganisira nevanhu vanga vari mundege idzi dzinge dzapambwa, uyezve zvichizosanganisira nevanhu vakanga vakazofa nekupazwa kunge kwaitwa maTwin Towers.
Semaonero enyu, zvii zvamungati zvasanduka muguta reNew York neimo muno muAmerica mushure mechiitiko ichi?
Pane zvakawanda zvakashanduka. Chekutanga chaichi chinova chakabva chaitika ndechekuti zvo America yakabva yachinja mitemo nechekuita nekudyidzana nenyika dzose kuitira kuti vagadziridzewo zvinhu zvavo kuti vaone kuti vanhu vanopinda nevanobuda uyezve vari muno vacho magariro avo akaita sei, ndivanani. Mitemo yakawanda zvikuru yakava inoshanduka zvichibva muchiitiko ichochi. Pane mitemo yemuno muAmerica isinei hayo nezvekunze yakava inoshanduka. Tikatarisa mitemo ine chekuita nezvekupiwa mari kwevanhu vakakuvara, kuripwa kwavo, kukuvara kwavo, uyezve mitemo ine chekuita nemedical aid, Medicaid, zvese izvizvo zvinhu zvakabva muchiitiko ichochi.
Sezvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muguta reNew York, zvii zvamungati makadzidza kubva kuchiitiko ichi?
Chinhu chikuru chandinoona inini ndechekutizvo tinofanira kutarisa kuti ko isusu tiri nyika ine zvatinogona here kuti tikurumidze kudzoka. Kana nyika ikarohwa tikatemwa pakuru sezvakaitwa America ipapa, tinogona here kukurumidza kudzoka kuti tidzoke tirambe tichienderera mberi? Ndochinhu chikuru ichochocho. Saka zvinoreva kuti tinofanira kudzidza kuti tigonese nyika yedu kuti ive yakasimba. Nyangwe tikarohwa nechichi, tikarohwa nechocho, hatirambi tichizongochema tichichema kusvika nekusingaperi, asi tinokurumidza tadzoka pane zviripo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reNew York muno muAmerica vatamburai gwekwerere vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muNew York.
Direct from Washington, the voice of America.
Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta nekushaikwa kwemvura yekushandisa yakachena mudzimba kwenguva yakareba, vachiti vakuru veguta iri vari kuisa upenyu hwavo munjodzi yezvirwere zvinotapuriranwa zvichikonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena. Mutori wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevagari ava mbuya Lisa Dindaivi mumusha wehobhosi Mamutare vanoti vari kunetsekana nekushayikwa kwemvura kunyange hazvo vachiona nzvimbo zhinji dziri kurasika mvura yakachena mumusha uyu nekumwe, asi vasina chavari kuona chiri kuitwa nekanzuro kugadzirisa pombi dzakatsemuka idzi. Mbuya ava vanoti mhuri yavo yave kuchera mvura zvinyuka izvo vanoti hazvina utano.
Tinoona kuti inosenzera hunyope iri legless. Chikonzero ngechekuti amwe acho hamusi kuapawo mareba kanzuro aisubhadharwa ba, saka inosenza ngekunonokera nonokera mumaraini. Ndinozvona mvura yekwedu iri kupaduka kakawanda. Taane nguva hobhosi chindozi nguva yovharwa mvura, mvura yovharwa, asi taimu yese itasikachavharirwi mvura.
Mumwe mugari wemamutare amai Diana Derembwe vanoti vava nemazuva awandisa vachinochera mvura mutsime kana nenzvimbo dziri kuvhinza mvura kuitira kuti vakwanise kushandisa mudzimba kunyanya muzvimbuzi zvemukati memba zvinoshandisa mvura. Amai ava vanoti dai kanzuro yaivawanirawo mabhauza emvura kuti vagari vabatsirikane.
Kanzuro yatigadzirirawo mvura mapaipi ari kundodhudhubuka pese pese. Mazuva mairi tinayo, zuva rimwe hatina, zvandodai zvandodai. Izvi tiri kuchera muzvigomba zvekuti muzvigomba mwazvimo pamwe pano uchaitirawo weti mwe pano uchadai ichi zvichinokonzeresa hosha. Dai atigadzirirawo mapaipiwo tichero mvura zvakanaka.
Amai makombore restore mumwe mugari wemamutare vari kuchemawo nekusawanirwa mvura nekanzuro uye pasina chiri kuitwa kuedza kupedza dambudziko iri.
Izvozvi zvitane 2 days mvura hakuna, ende munoziva kuti kana kusina mvura zvi zvinoitika. Vanhu tinopesera takutochera mvura pane pangoitawo kachinyuka muzvidhonga mvura yacho pane vanhu vakawanda vachinenge vachingotsika-tsika, saka utsanana chaiwo pane pasina. Dai kanzuro yagadzirisa tine chingoona kwese kumapaipi kuti akabhesta. It's a health hazard kunoku.
Asi mutauriri wekuta remutare vaspreni Mutiwi vanoti kanzuro yavo iri kuita nepainogona napo kugadzirisa dambudziko rekushomika kwemvura nekugadzirisa pombi dziri kurasa mvura munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta nekunogara veruzhinji. Nzvimbo dzinoti danga mvurawo Bosfen Valley, Gimboki, Chikanga, Federation neNyakamete dzave nemasvondo akati kuti dzisina mvura pamwe pacho ichiuya pakati peusiku vanhu varara. Mukurana nezvekufambiswa kwemabasa murimwe remasangano anomirira vagari veguta remutare United Residents and Repairs Trust Umurati Weston Dube vanoti kuita kwekanzuro kunyanya panguva ino yedenda recovid-19 kuisa utano hwevagari panyanga dzamushore. Vanoti nekuda kwekushayikwa kwemvura vagari vanenge voungana munzvimbo dzekunochera mvura, izvo zvinovaisa munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Vadube vanotiwo zvakare kushayikwa kwemvura kunogona kuita kuti vanhu vabate zvirwere zvinofambidzana nekusavapo kweutsanana hwakakwana zvakaita semanyoka, korera nezvimwewo. Masvondo apfuura, kanzuro yeguta remutare yakatenga pombi itsva kubva kusouth africa senzira yekuwedzeredza kufambiswa kwemvura kumisha yedanga mvura nefen valley zvinoenderana neuwandu hwevanhu vave muguta. Ndakamirira studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
Dzemitambo. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika achitambira chikwata cheCapes United pamwe nechikwata chenyika cheMawarriors Joe Mugabe anoti hapafanire kuitwa rusarura mukusarudzwa kwevatambi vechikwata cheMawarriors kana Zimbabwe ichida kuenda kuAfcon neWorld Cup muna 2022. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mugabe uyo ave kugara kuUnited Kingdom anoti murairidzi weMawarriors anofanira kutarisa vatambi vese vemuZimbabwe vakatifararira kunyika dzakasiyana-siyana, kwete kungotsvaga avo vakaita mazita kare chete. Mugabe anoti Zimbabwe ine vatambi vakawandisa vanokwanisa kumirira nyika zvine mutsindo, asi havasi kutariswa, achiwedzera iye kuti Zimbabwe inofarira kusarudza vatambi vari kubaka moto munhandare panguva iyoyo.
The most important thing yekuti my warriors abudirire, it's all about the preparations. Neku choose our best players at the moment, whether they are playing all over the world, where they are playing.
Mugabe anoti zviri kuratidza kuti nhabvu yemuZimbabwe iri kukwirira achitarisa iye huwandu hwevatambi vemuno vave kutambira zvikwata zvine mukurumbira mhiri kwemakungwa. Marvelous Nakamba ari kutambira Aston Villa kuEPL. Tino Kadewere ari kuLyon. Knowledge Musona ari kuAS Upen. Kozoti Tine Jadebe ari kuTurkey, uko ari munzira kuenda kunotambira Trouble Zonospor. Mugabe anoti vatambi ava nevamwe vavo vanofarira kuzvipira kutambira nyika vasingatarise kuti vanotambidzwa mari nevezifa, sezvo munyika muno muine nhamo yemari.
For those playing overseas, me, I just urge them kuti vade kutambira nyika yavo despite my hardships atinenge tinavo.
Mugabe anoti pari zvino achiri kumbovaka upenyu hwake ari muEngland, asi rimwe gore achadzoka kumusha kuzobatsira kusimudzira nhabvu munyika. Mugabe anoti haasi kuvimbisa kuti achada kurayiridza maoria zere kana kutungamira zifa, asi chaanoziva ndechekuti ane basa raanofanira kuitira nhabvu munyika.
Pane kudzoka kuzorayiridza Capes kana kuzoita zvebhora kuZimbabwe, it's only nyaya yeupenyu. Zvikaitikawo kuti ndadzoka kuZimbabwe nerimwe gore, I cannot say kuti ndichange ndichiita zvakati kana ndichange ndichiita zvakati, asi chandoziva ndechekuti ndinenge ndichitoita something to do with football.
Pari zvino Mugabe ndiye sachigaro wesangano revakambotambira Capes United, reCapes United Legends, avo vakati wandei muEngland. Panguva yake Mugabe akatamba nevatambi vakawanda vaive nemukurumbira, kusanganisira Friday Perry, Joe Shambo, Sheki Tauro, Carlos Max, George Nechironga naBrena Msiska. Pari zvino Mugabe ari mubishi rekunyora bhuku rezveupenyu hwake munhabvu achibatsirana nemunyori wemuno anogara kuEngland vaAlbert Marufu. VaMarufu ndivo zvekare vakanyora bhuku renhoroondo yaMemory Mcherawa, uyo aimbotambira Dynamos. Joe mwana waamai Irene Mugabe, avo vaimbove nhengo yeparamende vachimirira mabhuku Tafara. Mutambi uyu nemudzimai wake Jennifer vane vana vatatu vanoti Irene ane makore makumi matatu, Ashley ane makore makumi maviri nemana naAlvin uyo ane makore makumi maviri nemaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezveCovid-19 nezviri kuitika munyika mune zvematongerwo enyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere cheCovid-19 huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 222. Vana mukoti vanoramba kutambira mari dzanga dzaiswa nehurumende patafura, vachitiwo zvakare vanoda kuti chimwe chidimu chemihoro yavo chinge chiri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kumhangara nyaya dzeuori vachishandisa dande mutande kana kuti app, icho chiri kunzi nevamwe avaone chichibatsira zvakanyanya mukurwisana neuori munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@viewingnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sokusile abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade sebebanjwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Sivumelana le government ukuthi siyibuyele emsebenzini ukuthi izokhangela izigalazo zethu. Isiniki iofa kathesi izolo yathi izosinika imali yasinikayo isalary, but siyabona ukuthi imali le ayikhwani, funa ukuthi igovernment ilungise khonoko.
Abongi abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhatshi incane kakhulu njalo kayineli lutho, kodwa bazaqhubeka besemsebenzini kusakhulunyiswana ngezikhalazo zabo.
Ilanga ke lanamhlanje liqakathekile kakhulu, yilo lodwa ilanga lapho okwaba lempi khona phakathi komuzi wase-America.
Namhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika ezabulawa ngabalwa becatsha ama-terrorists beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Sokusile abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade sebebanjwe bele COVID-19 eZimbabwe. Labulala abedlula amakhulu amabili 222 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,330,038 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,117. Abekolishini le John Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 28,208,576 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala phose isigidi esisodwa 910,292. Abongi beZimbabwe abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhashi incane kakhulu, ngakho abayamukeli besithi kumele azame ukubahlawula ingxenye yeholo labo ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abongi bathi lalo babengayamukeli imali abayithenjiswe ngumqhatshi besithi kayeneli lutho bazaqhubeka besemsebenzini, uhulumende esakhangelisisa njalo izikhalazo zabo ezeholo kanye lezempahla yokuzivikela ku-COVID-19 lokunye. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association e-United Bulawayo Hospital, uthi basakhulumisana lohulumende ukuthi kwenziweni.
Sivumelana le government ukuthi siyibuyele emsebenzini ukuthi izokhangela izigalazo zethu. Isiniki iofa kathesi izolo yathi izosinika imali yasinikayo isalary, but siyabona ukuthi imali le ayikhwani, funa ukuthi igovernment ilungise khonoko nendawo yokuthi asikhwanise ukuthi sikhwanise ukuhamba emsebenzini kuhle le mali injalo.
Unkosikazi Nobuhle Sibindi ongumongi uthi bathwele nzima ngenxa yeholo eliphansi elingeneli lutho.
Emsebenzini sesibuyelile kodwa kulobunzima obukhulu ngoba nxa sikhangela izinto zonke ziyakhwela kakhulu. Kwesinye isikhathi siyehlule ukuthi sibuye ngoba imali ingekho, njalo umsebenzi uyabe usunzima nxa sibalutshwane. Nxa kungakhulunyiswana kahle kulungisiswe ku-transport kakhulu le mali esiyithenjiswayo ingezelele kungaba ngcono.
Unkosikazi Sanele Mpofu oyisakhamuzi seNkulumane uthi selokhu abongi bebuyele emsebenzini usizo abaluthola ezibhedlela selungcono.
Sokungcono kathesi usizo esiluthola ezibhedlela, akusafani lakuqala ukuthi sasihambe ezibhedlela sifike sithole kungela bodokotela bo amanesi. kodwa kathesa hayi kungcono sibili.
Uhulumende uthembise abongi ukuthi uzalungisisa ukuthi indleko zokusebenza imali ye COVID allowance zingabanjwa imalini yabo kodwa zibhadalwe nguhulumende, njalo izaqhubeka ibhadalwa kuze kuyefika inyanga kaMpalakazi. Uthembise njalo ukubengezelela iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% ehlukanise indawo zokusebenzela ezibhedlela kuhambelane lemikhuhlane ekhona bese kubhadalwa abongi ngendlela efanayo. Abongi abazasebenzela endaweni ezingela ngozi bazabhadalwa amadola eZimbabwe aphakathi kwamakhulu ayisithupha kusiya kunkulungwane lengxenye i-600 zimdollars kusiya ku-1500, ukuthi abasebenzela endaweni ephakathi laphakathi amadola eZimbabwe aphakathi kwamakhulu athoba munwemunye kusiya kunkulungwane ezedlula ezimbili i-900 kusiya ku-2250. Abasebenzela endaweni elemkhuhlane eyingozi bahlawulwe amadola aphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane phose ezine, i-1500 kusiya ku-3750. Abasebenzela endaweni elemikhuhlane enjenge COVID ku red zone bazabhadalwa inkulungwane eziyisithupha zamadola eZimbabwe i-6000. Uhulumende uthe njalo impahla yokuzivikela e-PPE ingumlando wezibhedlela ukuthi izithengele izisebenzi. Okwamanje iholo labongi liphakathi kwenkulungwane eziyisithupha kusiya kweziyisikhombisa i-6000 kusiya ku-$7000. Imizamo yokuxhumana labo gatsha lwezempilakahle abahlanganisa unobhala jikelele u-Ekomodo Jasper Chimeta kanye lesikhulumiso gatsha lolu umnumzana Donald Mujiri bebengadobhi incingo. Kuthi umphathi wogatsha lwe-Health Services Board umnumzana Paulina Sikhosana wenqabe ukuphendula imibuzo ethi ukukhefu lokuphumula. Ekuqaleni kweviki umsekeli kamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwengwa ubikele idale lephalamende ukuba sebehlela kakutsha ukusebenza kogatsha lwezempilakahle ngendlela ezakhangela izikhalazo zabongi. Lokhu ukwethule ngomvulo lapho ekhuluma ngamacebo abalawo awukuguqula ugatsha lolu. Ugcizelele ngokuthi uhulumende sezavimba wonke umuntu ukuba ayekwelatshwa phandle kwelizwe njengendlela yokulondoloza imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Namuhla lilanga lokunanza iminyaka engamachumi amabili lanye kwasungulwa ibandla le-MDC. Leli bandla lasungulwa ngomnyaka ka-1999 ngemva kokuba izisebenzi, abafundi lezinye ingatsha zomphakathi benze umhlangano we-National People's Convention kwavunyelwana ukuba umbuso kaMnumzana Robert Mugabe wawusuye nganxele okwase kudinga ibandla elizancintisa elezanu PF. Wakhethwa inkokheli yezisebenzi zenhlanganiso ye-ZCTU ezibalisa umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumkhokheli lomsekeli wakhe umnumzana Gibson Sibanda. Ngokuya kwesikhathi kwaba lokungezwani kwenkokheli yaleli bandla ngezizathu ezichiyeneyo kwabangela ukudabuka kwaleli bandla phakathi. Ukulonda imbali yaleli bandla, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Madomafuzwayo.
Yazi but Chris, ngikhumbula kuhle ngo-1999 ngo-September sigadi isitimela sisuke Wange size tshona kobulawa sisigadi after ntambama sisiya Harare kusiya sungula i-MDC. Abantu babekhangelele into enkulu kakhulu ngokufonywa kwe-MDC. Silabo bako labo babo Gibson Sibanda, oTsvangirai, iziphathamandla wabo Paul Themba Nyathi, bonke labana babekhona liyabakhumbula. Iparty yama yaqina yathi nkulu iqalisa iyaya yaya bazukana khona phana ukubazukana kwayo kubuhlungu kakhulu ukuphuma kwabo Professor Welshman Ncube kwaya later kwaya bazukana futhi kwaphuma o tender ibithi wawu bakithi MTC yadilika ya namhlanje ilokhuphe umi ngale eceleni abantu kuyiba baqala iparty bami ngale eceleni namhla sekuthiwa bangabantu ababi ayihambanga kuhle ihistory yeMTC ngendlela eyafonywa ngayo sibili MTC ngakwaqiniseka namhlanje ngayi MTC iyo iparty sembusweni namhlanje kumele ngayi MTC inkalakatha yeparty elama veteran amanye ahleziyo angayenzi lutho ancedisa abatsha abang nileyo kuyiphathi esisembusweni eqinileyo ngendlela eyasungulwa ngayo kodwa kuhambeni kwayo ha into azihambela ngakuhle kakhulu
ngokubona kwakho kuyini kahle kahle okungaba kwabangela ukuthi iMDC ibe yikho eyikho khona lamhlanje izicucu ezininge ezijeneyo
abanye baza kubalekela bekulandule bekuphike into enkulu kakhulu evulele iMDC indaba yokuba izihwaba zabantu ukuba sezikhundleni ukuba izihwaba zokufuna ukuphatha yikho okudabula iMDC kwayeza abantu behambe bengalaleli constitution isikhathi sonke ungakhangela ukwehlukana kwaTswangirai lo Welshman waba ngeconstitution obidi bephuma kwaba ngeconstitution namhlanje okhuphe baphuma kuba ngeconstitution ngenxa ukuthi wonke umuntu ufuna ukuthi azibone senguye osebumbusweni yinto enkulu kakhulu edabule iMDC kwesokuthi okwesibili noma abanye bengakulandula kule ndaba ebihamba ihlupha phakathi kweMDC indaba ye-tribalism ungakhangela lanamuhla kobulawayo kumbe eMathebeleland kulokho kulokukhonona yeye ukuphathwa kwangkhona kutheni thina bezindebeleni kasifakwa
lo umnumzana bekezela maduma fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseGwanda. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi uhlangane lomphathi ntambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo namhla eHarare lapho athe uyathokoza ngokwesulwa kwamacala abesetheswa intatheli izindaba lesiphathamandla seMDC Alliance emthethwandaba laba babalisa umnumzana Godfrey Kurawone uFrank Chikore lo Samuel Takawira ukubotshwa kwabo okwasolwa ngabanye abalwela ilungelo loluntu besithi amacala abawetheswayo ngawokuzibazela. Umnumzana Nichols uthi ugcizelele ukuqakatheka kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu njalo wabuka uhulumende ngokusungula umthetho wokuncedisa abalimi abathathelwa amapulazi owe-Global Compensation Deed. Umnumzana Moyo laye wethule umbiko egcizelela ukuthi ngempela uhlangene lomnumzana Nichols. Ubuhlaziya loludaba sixoxa lomnumzana bekezela maduma fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe
uyakhuluma ukuthi ubesebethabile ukuthi amakhiwa angana sebiselwe emaplazini amanye ayabhadalwa imali zamaplazi kube into engani uthi yena iyamthabisa abali ukuthi kulaba ngu-2-3 abaphumileyo emakhothi akade bebotshiwe athi into ezithokozisayo. Sizavuka kusasa izana uPF igcwalisile emanyuziphepheni ukuthi iAmerica ithe into sezi-right eZimbabwe. Ikanti ingxenye yona iAmerica ibikhulumela nje ukuthi ibuke okuncane ukuthi kwenziwa izana uPF ukuthi bakhuthaze ukuthi beqhubeke bezama ukulungisa indaba zamalungelo abantu. But inkulumo enje noma ukuthi yabe diplomatic ekugcineni icina inika ama perspective a wrong ngoba vele izana uPF iza gijima kakhulu laso lesisigodo sokuthi iAmerica iyabancoma ithi bona sebeseza kuhle endabeni zamalungelo abantu bona abantu bevola emajele abantu belokhe bedojwa benyamalaliswa besenzana kulokhe kuphathwana kubelizweni. I think umbiko kaambassador America uzasichiyela inkinga enkulu kakhulu.
Sikhangela icele leZimbabwe kuyini okukhulunywa isiphathamandla ezikahulumende njengoba sibonile besithi akulankinga eZimbabwe kule ngxaki nje ezinhlutshwane ezingalungiseka.
Iqiniso elikhona ukuthi lapha abahlangana khona even behlanganele South Africa khona phana ekuhlanganeni kwabo ihlale ANC iqiniso elikhona ukuthi ikuphumela negcekeni bayaphumela negcekeni ngoba asobantu abangahlala phansi kuze ekhulu kuze embambathwana kokukhulunywa into ezingayisizwe izana uPF iqiniso iyalazi ende labantu bayitshela bona abahlangana layo kuyakhanya mgceke ukuthi indlela asebeziphatha ngayo asebezama ukuthi bekhanda khanda ezinye izinto khona lokho ukukhipha abantu ukuthi lokacala ukuthini kuyakhanya ukuthi kuthi kukhulu abakutshelwa ngabantu laba abahlangana lawo sikuthi ukuthi laye uminister Moyo kukhona okukhulu abamtshele khona eAmerica laye wavuma ukuze la eAmerica iziphume isile position enjengalelo ukuthi hayi sebezama bayatshelwa iqiniso bayalazi futhi bayalivuma and iqiniso abangeke balibalekela ukwenzela ukuthi belungise izinto zabo nxa besaselesifiso sokuzilungisa
lo umnumzana bekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseGwanta. Namuhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika ezabulawa ngabalwa becatsha ama-terrorist beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu, 2,977, kwalimala abedlula inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000. Ngaleli langa, abahlamuki abafika phose amachumi amabili bangena endizamchineni ezine ezazilubhekise eCalifornia babamba ngamandla abachayeli bazo ukuthi bayochayelela ezakhiweni ezimbili. Indizamchina lezi zachayelela isakhiwo seWorld Trade Center edolobheni leNew York eyodwa yangqikelana lesigodlo sabomvikela edolobheni leVirginia. Enye yalezi ndizamchina yawela edolobheni lePennsylvania ngemva kokuba ababe phakathi kwayo balwisana labahlamuki laba ababefuna ukuthi ilubhekise esikodlweni seWashington DC bekule mcimbi yokunanza abafayo ngengozi lezi endaweni okwawela lezi ndizamchina. Umongameli Donald Trump ubesedolobheni lePennsylvania lapho okwawela khona indizamchina. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala lapha eMelika. Umnumzana Amandla Mkhwananzi.
Ilanga ke lanamhlanje liqakathekile kakhulu. Yilo lodwa ilanga lapho okwaba lempi khona phakathi komuzi waseAmerica. America kaye kazibe lempi phakathi komuzi. So yilo ilanga ukuqala ukuthi kube lempi ephakathi elizweni. Ngaphandle kwe-Civil War akuzange kube lempi phakathi komuzi, akuzange kube le-attack. So ilanga leli liqakathekile kakhulu ukukhumbula labo abasitshiyayo labalwabelela inkululeko yakuleli lizwe.
Sona isehlakalo esayenzakala ngelanga lanamhlanje ubona ungani safundisani ilizwe leMelika njalo saguqulani?
Imigomo yatshintsha yonke into, i-airfa kwayo yatshintsha yonke into. Nxa ungena eMelika konke ukuthola i-visa, konke ukuthola i-identity card lemsebenzini, lanxa u-driver, yonke nje into eyenzayo yatshintsha nxa le bizo lakho legama lakho sebelikhangela balibona ukuthi kawuveli eMiddle East kumbe inkabazwe phakathi ngoba balokhu bengabathembi labana abantu. So kulokhu kukhona sibili isisindo sakhona lokhu esisizwa ngoba yonke into yahle yatshintsha, yonke into yahle yatshintsha sibili, yonke into le ndlela lapho okuthathwa khona ama-ID sokufanele ubuye kumbe le ncwadi eziyisikhombisa. Ye, incwadi eziyisikhombisa nxa usiyathatha i-ID, i-identity card, isithupha. So ngisho lanxa ungumuntu omhlophe labo sebefanele ukuthi babuyele lazo zonke lezi zinto. Kukanti kuqala babengafanelanga babuyela lokho. And futhi nxa ungena kuleli lizwe kulalokho ungathi wayi-discrimination, kudala abantu ababalohlupho kakhulu ngabantu abavela e-Afrika ukungena kuleli lizwe. Khathesi labantu abavela e-Britain, khathesi labantu abavela emazweni ase-Europe sebele problem ngoba lento yahle yavele yenza kwaba nzima ukuthi wonke umuntu aphonge ukungena nje engala visa. Kuqala kwakula mazwe avunyelwa ukungena engala visa.
Lowo ngumnumzana Amandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni lo Ohio khonapha eMelika. Vulife Talk namuhla sikhangela isimo esiselizweni kwezombusazwe kanye lesokumelana le-COVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yezindaba ye-ABC News babika ukubana sokulababalisi abayisithupha asebebulewe ligciwane le-COVID-19 kumaviki amabili edluleyo ekuvulweni kwezikolo ekuqaliseni komnyaka wezikolo kwelemelika. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, ubike ubana abe-Greece labe-Turkey kumele bahlale phansi bakhulumisane ngengxabano ekhona phakathi kwamazwe la womabili. Amazwe la abikwa esethumele amasosha awo aweviyo lebutho lasemoyeni lawolwandle okukhanya kubangwa indawo zokuzamela izikhali zawo. Umongameli Edgar Lungu wele Zambia wethule umbiko wokwazisa ngokuvulwa okwesikhatshana kwendawo zokunathela utshwala zamabhawa lama-night club ngolwesihlanu kusiya ngesonto ngezikhathi zabo 6 ntambama zivalwa ngo-11 ebusuku. Lezi ndawo bezilokhu zivaliwe phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown.
Ikusasa iziphepheli zeZimbabwe eziphose zifike amakhulu amathathu ezikwele Botswana ayaziwa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okumise imizamo kahulumende walelo lizwe yokuthi azibuyisele emakhaya. UMartin Ngwenya weStudio 7 usethulela lolu daba esehabhurani kwele Botswana.
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yeDugwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown azikwazi ukuthi ikusasa iziphatheleni. Ngesikhathi sokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 ngombimbitho lonyaka, iBotswana yayiphakathi kohlelo lokubuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe abadlula amakhulu amane besebebuyiselwe ekhaya kuhlelo oluqale nyakenye. Abangaphose befika amakhulu amathathu babeyalile ukubuyela ekhaya besithi bayesaba ukuhlunyezwa ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli umhlaba wonke jikelele e-United Nations High Commission on Refugees yayixwayise ukuthi iziphepheli zeZimbabwe ziyekelwe zibe yingxenye yesizwe seBotswana. Kodwa umphathintambo wakwele Botswana obona ngeziphepheli umnumzana kaHiso Musi uthi uqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokumise inhlelo zokukhangela udaba lweziphepheli.
My ministry is currently working in collaboration with the government of the Republic of Zimbabwe.
Ugantsha lwami lusebenza lohulumende weZimbabwe ukubona ukuthi iziphepheli zingancediswa kanjani. Kodwa khathesi simiswe ngumkhuhlane weCOVID-19 wona ovimbela ukuthi abantu beqe umngcele.
Omunye weziphepheli umnzana wasu Chibi uthi lokhe kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 kusathule phezu kodaba wokuphindiselwa kwabo ekhaya kumbe ukuvunyelwa ukuthi babe yingxenye yesizwe seBotswana.
These days akula into ekhona ehambayo, uthuli zwi 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 zwi, and ama IDs yethu ba-renewa basinika 1 year for the first time. Bese sinikwa ama 6 months, bese sinikwa ama 3 months, but kathesi sikuvile futhi ba improvile sebe sinika almost 1 year. Of course it's still a paper, but it's 1 year, and then abasihluphi kangako ngama permits okuphuma enkambeni.
Uchibi uthi udaba lokudla sekungcono noma nje kulokhe kusilela. Kwaba lesikhathi isiphepheli isikhala ngokuthi ukudla ezikuthola akulihlonzi njalo ulutshwani.
Ya ukudla kukhona akuimprovanga iko khonoko vele, but ukudla okwansuku zonke khonoko njengoba kungalingani, but sesijwayele vele, hayi akuna nto etshintshileyo.
Iziphepheli eziningi ezesaba ukuphindela ekhaya zabaleka ngesikhathi somnyaka ka-2008 kulandela ukhetho lokudinga umongameli lona loba lodlakela lwachiya iningi lingelamizwe yokuhlala, kukanti abanye balahlelwa umphefumulo. Iningi lalingabalandeli bebandla eliphikisayo le-MDC elithi alithembi umbuso wezanu PF, ngakho yikho belasifiso sokubuyela ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Woza Friday namuhla silomculi womdumo weRumba uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe le Injabulo Classic Rhythms bephethe idlalade labo elitsha. Untungamile Inkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Lidlalate lilengoma ezinhlanu njalo isihloko salo sithi impica badala. Umholi waleliqembu uShadrack Moyo udabuka eMachinge ePlumtree njalo ngokomsebenzi uthi ungumbalisi.
Ngaqala ukucula ngisesikolo eMbakwe ngisenza umculo wembube kwathi ngo-2008 eSouth Africa ngakhupha idlalade lami lakuqala elithi nika abanye. Kwabuya ngomnyaka ka-2009 ngakhipha elinye elithi angeke mvume. Kwathi ngo-2014 ngema kwezomculo ngaqhubekela phambili ngenza izifundo zami, ngenza izifundo zobubalisi.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ezesikhalanga ubanolila ndakasengabulemo layo eyisihloko sedlalade ethi impica badala ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus wona osubulele abantu abangu-222 eZimbabwe.
Masandeleni izikondiso zokuhlala ezindlini ezivela kwaholi bethu ngoba sisindisa impilo zethu.
Uthenga idlalade lakho Moyo ovalithola njani?
Ngiyatholakala lapha eZimbabwe kumakhale khukwini kumbe ku WhatsApp ku +263 777 9 2 0 7 1. eSouth Africa amadlalade atholakala ku Samuel Swanda +27 67 61 9 6 3 5 8. Njalo abuyetholakale kubheka inkosi Tele +27 84 0 W 3 2 3 6 4. Yiko lapho okutholakala khona umculo wami.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Engakutsho kubo bonke abalandeli labathandi bomculo yikuthi beqhubeke besixhasa kule ndima.
Uphuma ke enkundleni uShadrack Moyo leqembu lakhe leInjabulo Classic Rhythms ngale ethi ndakasengabulemo.
Abe mundi bona ndimukama pakela muti chide matheti jundai. Abe mundi bona ndiputa mateusi la muti chide ngwechoza salubaka kwacho.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokusile abantu abazenkulungwane ezedlula izinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade betholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abongi abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhashi incane kakhulu njalo kayeneli lutho, kodwa bazaqhubeka besemsebenzini kusakhulunyiswana ngezikhalazo zabo. Namhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika izabulawa ngabalwa becatsha ama-terrorist beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.